yanga iri imwe nyika ine yatingati rule of law uye ine ma courts anotonga zvine nduramo vachamisira vanga vaine kodzero uye vaine mukana kuti vakanorwisa kukoti vanokwanisa kuhwina kuti ndiwo mutungamiri veMTC Alliance asi nekuda kwenhoroondo yezvaitika kubva muna 2018 zvakasvika pakuti varasikirwe kunyange nemuzinda wepati yavo Morgan Tsvangirai House zvinotionesa kuti havana mukana wekubudirira kana vakada kuramba vachirwisana navanzora pamusoro pekushandisa zita rekuti MTC Alliance vamunzora zviri kuitawo sekuti varipo kuti akonzere yatingati confusion nekuti vakatanga vari kuti tive MTCT vachiita recall my member of parliament MTC Alliance asi kuzvinova kuti ivo vacho vamunzora vari ku MTC Alliance saka makufu vaifanira kunga vakazviugadzirisa zvinhu kare kare vaziva kuti MDCT ndeipi MDC Alliance ndeipi saka vachamisa vanofanira kuti vamire pavo vega pekuti masupporters avo havavhiringidzwi kana vakapinda ballot box kuti zvino MDC Alliance ndeipi MDCT ndeipi
regai tizwe kuna Dr. Zembe munoti nekurudzire vamwe kuti dai vachinja zita veMDC Alliance kutanga izvo zvisarudzo zvemabielections
mabielections aya ini fungwa dzangu ndedzekuti chiri muchidzaho che-2018 kuenda ku-2023 5 years idzodzo vachamisa vakamira neboka rinonzi MDC Alliance ndofunga kuti pamabielection vanofanira kungomira nairoro boka iroro nezita iroro nokuti vanhu pachavo vanenge vachiziva nhengo dzamakanzuro ndedzekuparamendi dzakambodzingwa dzicha kudzadzoka zvinova kutira muzita iroro zvakare asi ku-2023 ndine pfungwa yekuti dai vachamisa vakatsvaga zita dzva kuitira kuti zvabuda mu-2023 zvisazovhiringidzwazve nevanenge vachikanganisa vachikonzeresa kudanganyika kwepfungwa nekugadzirwa kwezvinhu munyika zita dzva rikange riripo risinei nechokuita neMDC mavaira iwayo ane pasina mukana wokutamba naro kana vanhu vataura shoko ravo pa-2023 maonero angu
vamaguhu munoti nemaonero aDr. Zembe
ipfungwa yakanaka handifunge kuti iri kunyanya kupesana nezvandiri kutaura nechikonzero chekuti naivo vari kubvumawo kuti 2023 vanofanira kupinda vaine zita idzva asi iko zvinoizvi vanofanira kuramba vaine zita ravanga vainaro kuna 2018 asi dambudziko rinokwanisa kuitika zvekare nderekuti vakapinda mumabielections zita rekuti MTCA nekuda kwematare emusha edu hazvishandisi kunzora zvichikunoina kuti maMP hawina hacho nemacouncillors vari anda Nelson Chamisa vanhu vangu saka eidza ngavauye kwandiri kana kuti potanga futi mahumbwe ekuti vanhu vanenge vakuitwa recalled vachireplaceswa nevanhu vasina kuvhoterwa nevanhu
Dr. Zembe ndo mubvunzo wandanichakupai wekuti hatizoona here dambudziko rimwe chete rekuti maMP acho kana makansela anenge vahwina vari pasi peMDC Alliance vachitorwa navamonzora
zvinezvitopambiri kuna vachamisa neboka ravo nyonganyonga iyoyo ikatangwa nezanu PF vachiramba vachishandisa matare zvisizvo nokuita maitiro asiwo nokuti zvose izvi vanhu vari kuzviona zvose izvi zviri kudhanganyisa utongi hwejekerere zvose izvi zviri kupa matambudziko kuvanhu
vamaguhu tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission pachezvairi kutaura kuti kumazita uku vanongoti atanga atanga sei matare achizoshandura izvozvo kana zeki yakambotambira
ndosaka tichitaura pamusoro pekuti tinofanira kuva nematare edzimhosva akazvimirira ega tikava nematare ekuti vanotanga vabvunza mapoliticians kana kuti vanoudzwa nemapoliticians kuti apa ipai mutongo wakati nyika inoita dambudziko ndofunga ndo problem iri muzimbabwe yekuti makotsi edu haasiri independent
Dr. Zembe, takaona kuti kune rimwe bato rakatosvitsa zita rekuti MDC Alliance kuzeki. Zvinozobatsira here kana MDC Alliance yakaenderera mberi nezita iroro kunze kwekurwisana kwavari kuita navamonzora?
Pamabielection apa handioni vachikwaradzurwa ivo vachamisa neboka ravo uye navanhu vanoketa nokuti zita remusangano ibhachi rinenge rakapfekwa navanhu vanenge vachipinda mumatangi ekusharwa navanhu kana vanhu vacho vanoda vakandemiri varivo vapinda somunhu nyama vano tuwa votera wakande nizi vando wa votera ipa apa pachinguwa chata kushika ichi aka asesa ndareva ndofunga kuti ndingawira nawa maguru vachitaura kuti iko zvino vachamisa vakaita zita zvanosvikiswa zvakare kuti tinozoenda mu2023 zvizoti tiri nani vangopinda nezita dzaratinoziva panenge pachiketwa vanhu venhaki mutange ve2023 ndokuti zita ravo risazosvinyangwa svinyangwa zvisina maturo saka zvose zvingangoitika iko zvino izvi hazvo ngazvitike hazvo asi zvinenge zvava suro kana tatarisana na 2023 chaiyo pachayo.